mutongi wedare vafara gitima vachirasanya ivati dare rasaiwa umboo wekusungirira vatabe vavingisai nerupandai pamwe naamai Margaret Chakabuda avo vakasungwa muna ndira vachikomirwa mhosva yekuita musangano wezvematongero enyika zvisiri pamutemo. Gweta revatatu ava vaphilip Shumba vekwamutendi mudc and Shumba Legal Practitioners vaudza Studio 7 kuti dare raona nyaya iyi isina maturo ose.
Vakapuwa navamusvutsisi vangagume kupokana kukuru uye hakuna kubudisa pachena kuti mhosva iyi yanga yakaparwa here. Vagutima vanova ndivo vatonga nyaya vaona zvakakonzera kuti vatatu ava vanzi havana mhosva uye havana chekudavira, saka vese vabva vasunungurwa.
Vatabe vati vatambira mutongo wedare nemufaro vachiti zvabudisa pachena kuti mapurisa akavasunga ainge achiita zvisiri pamutemo.
Ende ndinofara zvikuru nokuti mutongo wedare wataura kuti aiwa ava havana mhosva yakapara, nokuti musangano wavaita it was more like a social club yekuti vanhu vaida kusangana vaita nyaya dzenyaradzo kuti makontributions akaita akamira sei. Saka vatotipa mutongo mavo vati aiwa iwo mapurisa ana kuita mainvestigations akakwana.
Vatabe nevamwe vavo vakasungwa musi wa 7 ndira apo vaita musangano wekutsvaga rutsigiro mutariro dzemakanzura muward 4 umo mavakazokunda patariro dzakaitwa musi wa 26 kurume. Vachishandisa mutemo wemaintenance of peace and order, mapurisa munguva yesarudzo akasungawo nhengo dzeccc dzinosanganisira vaeliot mabeza kubaybridge, vapo mudini vaedson muzira navaregis mishu kuchegutu. Kukadoma kwakasungwa vanhamo makaza navadenis murombedzi nenyaya yekufamba vachitsvaga rutsigiro vachinzi vaita ruzha rusingabvumi pasi pemutemo wecriminal law and codification and reform act. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godson Mutimba.